Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaa lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera chivabvu 1 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vanocherechedza zuva reInternational Workers Day vachichema chema zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzavo muZimbabwe.
Hazvina kutishamisa nekuti takanga tichiongorora tichiona kuti hurumende yeMozambique iri kudududza, haisi kuratidza pachena kuti inoda rubatsiro rwenyika dzeSADC. Saka zvino takanga takatotarisira kuti vanogona kudzokera sure nekuti vanenge vasiri kuda kuti dzimwe nyika kunyanya dzekuchamhembe kweAfrica dzipindire.
Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo zvakakonzera kuti musangano wechimbi chimbi weSADC Troika wekuzeya hondo iri muMozambique ukanzurwe nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revashandi reInternational Workers Day. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU richiti rarambidzwa nemapurisa kuita mhemberero dzaro muchitungwiza nemuHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari pamuzinda wesangano iri muHarare, mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati mapurisa arambidza mhemberero dzeWorkers Day kudziva rasekwa mbare nechitungwiza, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende inotya vanhu. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro pakudzvanyirira vashandi pasi rese, uye ichazeyiwa kumisangano yeInternational Trade Union Confederation pamwe neInternational Labour Organization.
Isu vashandi hatina zvatinazvo, hatina violence sezvamaona pano, asi inotya kuti vanhu vakurukure nyaya dzatati tichitaura pano, nokuti tiri kutaura nyaya dzekuti vane huori vari kupedza nokuporonga nyika, vari kuparadza zvose. Saka izvozvo havadi kuti vanhu vanzwisise kuti vanhu vari kubirwa nyika iri kuparadzwa.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vave kuziva kuti zvafamba sei kuti misangano yeZCTU irambidzwe. Vamutasa vatiwo vatora zuva ranhasi kucherechedza makore makumi mana ZCTU yaumbwa. Vatiwo vatarisa nzira yakafamba neZCTU kusvika pari zvino, pamwe nekucherechedzawo basa rakaitwa nevatungamiri veZCTU vakaita sevashakabvu vaMorgan Tsvangirai navaGibson Sivanda. Vatiwo vacharamba vachirwira kodzero dzevashandi kudzamara zvinhu zvanaka. Vatiwo sangano ravo richaita zvematongerwo enyika, nekuti vezvematongerwo enyika ndivo vari kudzvinyirira vashandi nekuvatambirisa mihoro isina zvainobatsira.
Tinofanira kurwisa usveta simba nehumbimbindoga noudzvanyiri. Tinofanira kurwisa usveta simba huri kuonekwa mune vashandi hwekuti tiri kushanda asi hatina pundutso. Tidzoke kugutsa ruzhinji, tidzokezve kukutonga kweruzhinji. Asi kuti zvinhu zviitike, kana tiri kuonesa vashandi kuti sezvatakawirirana isu kuZCTU kuti taakuda kuti vanhu vese vabatane, vashandi, mastudents vemachechi, vagari vemunyika, tibatane, tidzoke zvatakaita muna 99 kuti tiite gungano revanhu vakabatana, tigadzire kuti struggle yedu inoenda sei mberi.
Vamutasa vatiwo denda recovid-19 rakaratidza pachena kuti hurumende haina urongwa hwekuchengetedza vashandi. Asi mumashoko avo ekucherechedza International Workers Day, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatenda vashandi nebasa guru ravanoita vachiti vashandi vanofanira kudzivirirwa kubva kucovid-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanyora patwitter yavo vachitiwo vanobatana nevashandi mukurwira kodzero munyaya dzeupfumi zvematongerwo enyika pamwe nekuyananiswa kwezvinhu. Vatiwo vanoremekedza vashandi avo vanoita kuti Zimbabwe ive chidadiso, asi vakurudzira kuti vashandi vabhadharwe nemadhora ekuAmerica, vachiti vashandi vanofanirawo kupiwa mihoro yakanaka uye inovafadza. Mumashoko aro ekucherechedza zuva revashandi, bazi rinoona nezvevashandi ratenda basa guru rinoitwa nevashandi, zvikuru sei vashandi vezveutano, panguva ino pasi rese rakatarisana nedenda recovid-19. Mumashoko avo eInternational Workers Day, magweta anorwira kodzero dzevanhu ati hurumende nemakambani anofanirwa kuremekedza vashandi nekuvapa mihoro inogutsa. Ati hurumende inofanira kuvandudza mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika pamwe nezvimwe zviga zvinobata vashandi pasi rese, zvakaita seILO Convention 190 of 2019 on Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Zuva reInternational Workers Day rinocherechedzwa munyika zhinji pasi rese musi wa1 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu makumi maviri nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe, 38,257. Hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi huri pachuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe, 1,567. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba munyika yose vainge vava zviuru mazana mana negumi nezvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu, 414,735. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekukanzurwa kwemusangano wechimbi chimbi wevatungamiri venyika dziri musadhak troika uyo waifanirwa kuitwa nemusi wechina, asi ukakundikana sezvo vatungamiri vari musadhak troika vamakowetsi masisi vekubotswana navasiriro ramaposa vekusouth africa vakakundikana kuenda kumusangano uyu. Vamasisi vanonzi vakazvipatsanura zvichitevera kubatwa necovid-19 kwechipangamazano chavo, ukuwo varamaposa vachinzi vakakundikana sezvo vaifanirwa kumira pamberi pekomisheni yezondo komisheni. Vatungamiri vaifanirwa kusangana musadhak troika yekukurukura hondo iri muCabo Delgado muMozambique ndiva masisi vekuBotswana vaEmerson Mnangagwa vemuZimbabwe, mutungamiri weMozambique vaFelipe Nyusi navaRamaphosa vekuSouth Africa. SADAG inoti musangano uyu wakakanzurwa sezvo vamasisi navaRamaphosa vakakundikana kunge vari pamusangano uyu. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga vanoti chokwadi chiripo ndechekuti vaNews havasi kuzvipira panyaya yekuti SADAG itumire mauto ayo kuMozambique. Mashoko avamavhinga anotsigirwawo nezvaburitswa nebepanhau repa internet reNewsWorks. Ngatinzwei vamavhinga vachitsanangura.
Hazvina kutishamisa nekuti takanga tichiongorora tichiona kuti hurumende yeMozambique iri kudududza, haisi kuratidza pachena kuti inoda rubatsiro rwenyika dzeSADC. Saka zvinzo takanga takatarisira kuti vanogona kudzokera sure nekuti vanenge vasiri kuda kuti dzimwe nyika kunyanya dzekuchamhembe kweAfrica dzipindire. Hurumende yeMozambique yakanokumbira rubatsiro kuEuropean Union, kunyika dzeBritain neAmerica ichisiya tungamiri weSADC. Saka ndo zviri kuitika zvatiri kuona izvi.
Ko zvikonzero zvakapiwa zvinokugutsa here zvakapa kuti izvo musangano uyu ukanzurwe?
Zvikonzero zvakapiwa zvekuti musangano usaenderera mberi tinoona sekuti kuhwanda nemunwe chokwadi chiri parutivi. Nekuti nyaya yaifanira kuti itambwe kusagadzikana kwedunhu reCabo Delgado inyaya yakakosha zvikuru yaisafanira kuti imiswe nemisangano wonje inenge ichiitwa kurutivi. Uyezve tinoziva kuti kana dziri nyaya dzedenda reCovid-19 dzinotadzisa vanhu kufamba, iko zvino misangano inoitwa mumasaisai muzvivhitivhiti vanhu vachionana, kwete kuti musangano unonzi hauchaendi mberi nemhaka yekuti vanhu vakundikana kufamba kuenda kuMaputo.
Chii chakapa kuti vatungamiri ava vatadze kushandisa zvikwanisiro zvamataura zvemasaisai kunana Zoom nana Microsoft Teams? Chii chingape chakapa kuti izvo vakuru ava vakundikane kuungana vachishandisa zvikwanisiro zvamuri kutaura izvi?
Ndicho chikonzero chatiri kutaura chekuti nyaya iripo ndeyekuti zvichida panga paine chimwe chikonzero chakakonesa musangano, kwete kuti vaisakwanisa kushandisa zvimwe zvikwanisiro izvi, asi kuti musangano wanga usisina nzira yekuenda mberi nayo. Kunyanyanyanya tikaona nyaya yekuti hurumende yeMozambique haisi kuda kuti vatungamiri veSADC vapindire kudambudziko rekuCabo Delgado.
Zvakaitwa nevatungamiri ava zvinorevei kuvanhu vagere mudunhu reCabo Delgado?
Zvinoreva kushaya hanya neupenyu hwevanhu vari muCabo Delgado, kushaya hanya nekutambudzika kukuru kuri kuitika kuMozambique, uyezve kushaya hanya nedambudziko rinogona kuzoputira nyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica kana vakasagadzisa nekukurumidza zviri kuitika izvi. Nekuti iko zvino vanhu vari kutambudzika zvachose, vanhu vari kurarama vari mumasango vasina rubatsiro, vanhu vari kutyira upenyu hwavo, vamwe vakapondwa, vamwe havasi kukwanisa kutiza kuti vaende kunzvimbo dzakachengeteka. Saka kune dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemudunhu reMinnesota vari kukurudzira mutongi wedare redzimhosva kuti ape Derek Chauvin mutongo wakaomarara kudarika zvinotarisirwa nemitemo yedunhu iri, apo achapa mutongo wake muna chikumi wekuti Chauvin agare mujeri kwenguva yakareba zvakadii. Vachuchisi ava vanoti George Floyd munhu aive neutano husina kunaka, asi Chauvin akashandisa simba rake zvisiri pamwero semupurisa, izvo zvakakonzera kufa kwaFloyd gore rapera. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa nezuro muChad, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevanhu vasiri kufarira hurumende yechiuto, iyo iri kutungamirwa nemwanakomana wevaimbove mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby, avo vakaurayiwa mwedzi wapera. Sangano reUnited Nations rinoti masangano akazvimirira ari kukurudzira kuti vanhu varatidzire mukupera kwesvondo, panguva iyo chikwata chevarwisi chiri kuda kubvisa hurumende iri kufanotonga muChad. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Apo pasi rose vari kurangarira zuva revashandi nhasi. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anoshanda iye basa remumba kuSouth Africa.
Ini ndinoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg, kunonzi kuEastgate. Ndinoita basa remumba. Panguva yeCovid kune vakadzi vanoshanda mudzimba, zvakatotanga last year pakatanga lockdown. Vazhinji vamwe vakatosvitsa zvekuma 6-7 manzi, vamwe vakatorasikirwa nemabasa nokuti unongowo kucomplaina kuti ndira kuenda kuofu munobva tukaenda udzoki. Vanhu vazhinji vakarasikirwa nemabasa last year nemabasa. Iko zvinoizvi ndakatoti December pavanzi bhodha ravhurwa ndopendakakwanisa kuenda kumusha. Pendakadzoka ndakatonziita quarantine kumba kwako usati wauya kuno kubasa. Ndatodzoka mubasa zvikanzi hakuna ofu kusvikira vatozvivhaccine zvacho zvazowabayiwa. Ukaenda kulocation munouya necorona. Kutori nevakadzi vazhinji vakawanda vasinombobvira vaenda kuofu since January kwakabva kuholiday awe kumareseva kwavakaenda kudzimba dzavo.
Saka pari zvino zvatora nguva yakareba sei musati maenda paof?
Ya, ndofunga ikona zviri 4 months kubva January 11 kusvika iko zvinezvi.
Imi munoona sei kubatwa kwamuri kuitwa uku?
Zvinhu hazvinomira mushe kana uri mudzimai usina paakatarisira ende unongo uri single mother kumusha wanhu anongo wakakutarisira. Vana vanongo vakatarisira iwewe. Saka kuti uende futi kuofu kwacho unofunga futi ukarasikirwa nebasa mhuri inozodya chii kumusha nekuti ndo unongo uri breadwinner kumba ikoko. Semadzimai zvinhu zvinonga zvakatooma zvisingaiti.
Muri kuona zviri kuitika kumadzimai akawanda here imomo muSouth Africa?
Zviri kuitika makawanda rosi kazhinji tinotaura mumafoni kune vakadzi vetinowirira navo vamwe variwo kumaspain ari kunzoko. Tinowanzo kufonerana everyday nemumaWhatsApp group metinonga tiri zvemamate chat group.
Saka imi munofunga kuti pangagadziriswe sei?
Kugadziriswa kwacho dai kuri kuti vaccine yacho yekuno kuSouth kwacho ichiita kuti isusuwo vanhukadzi vanoshanda mudzimba dzakadai ikurumidzewo kuti tibvumidzwe kupindawo muchirongwa chevaccine chacho.
Muri kunyatsonzwisisa here pamusoro penhomba idzodzi?
Ini ndinonzwisisa, ndakanyatsa kuzvipira kuti kana zvikanzika hakubayiwa ndinotobayiwa nokuti kugara uri isolated kunokuita kuti sometimes uite go crazy. Mitongo uchatopenga uri isolated hauoni zvinhu zviri kunze, haurefreshi, unongochingotenderera panzvimbo 1. Kana vaccine yacho ikangonzi yakubvumidzwa kuti isuti baive tinokwanisa kutongobayiwa vaccine yacho.
Mamwe matambudziko ari kutaurwa nemadzimai amuri kutaura navo mumagrupu amuri ndeapi?
Vamwe vacho vanonga vakuzopesera kuabuse kwababasa ipapo. Sometimes vana baba vepamba ipapo vanokwanisa kuda kuzovapindira mudzimba. Vamwe vana baba veipapo vana vakomana vakuru vanogara ipapo vanopesera vakuda kuita iye inonzi sexual harassment pamba pavo ipapo. Nekuti unongogarisa uri mumba hapana kwaunoenda. Saka vanongova kutotake advantage nekugara kwaunongoita ipapo pamba ipapo.
Pane mukana here wekuti kana uchinge wabatwa nemunhu waunoshandira ukwanise kunotaurira mapurisa panguva ino yeCovid?
Kuti isusu vazhinji tinoshanda tisina mapemiti, titori maillegal. So kuti uende futi kumapurisa kwacho unoshaya kuti unotaurirani, nekuti ukada kuda kuenda kumapurisa kwacho hakuna chinobuda, aidha iwo ndounozotoswera wautosungwa iko. Ungova kutoti hazirinani kana kusiya basa utsvaga rimwe basa. But nguva ino yatiri yecorona mabasa acho haasi kuoneka zvekudaro. Ungova kutongoshingirira uripo uri ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Kire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekuzivisa kuti yavhura maofisi ayo matunhu makuru emunyika gumi maprovinsi pamwewo nemamwe matunhu madiki kana kuti madistrict 63 kuti vanhu vange vachikwanisa kunyoresa kuvhota. Mukuziya nyaya iyi tabata senior programs officer musangano re-election resource center vaSolomon Sibobo Bunu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaSibobo Bunu.
Tinotenda mukoma jonga maswera sei vateereri makadii vateereri kose kwamuri. Chatingataura sesangano ndechekuti tinotambira izvi nekuti mukana watanga tagara tichikumbira tichichema kwavari kuti ngavakwanise kuvhura vanhu vakwanise kuwana mukana wekuti vange vachiregista kuvhota nekuti tinoona kuti zuva nezuva kune vana vanenge vachisvika makore 18 kuna mwai vanenge vachichinja yatingati status yecitizenship yavo vanenge vachida kuzenge vachiwana zvekuita munyaya dzesarudzo dzemunyika zvichisanganisira vanenge vachida kuzopindwa mune zvematongerwo enyika saka qualification yacho kana kuti zvinenge zvichizotarisirwa kwavari ndezvekuti vange vakaregista kuvhota saka kana zvikaramba zvakavharwa kunguva yakareba mukana uyu unovemushoma kwavari kuti vasazokwanisa kuvhota saka ichi chinhu chatinotambira nemaoko maviri.
Tiri kuona ndipe muenzaniso wedunhu reUMP Uzuma Maramba Pfungwe vari kuti ivo mahofisi avo epamutawatawa government complex ndo anenge akavhurwa zvichireva kuti vanhu vose vanenge vachida kunyoresa kuvhota mudunhu reUMP vanofanira vachitozokwira mabhazi kuenda kunonyoresa ikoko zvimwe chete nemamwe matunhu. Munoona sei danho iroro rekuti vanhu vanozomanikidzwa kufambira rwendo rurefu kunonyoresa kuvhota?
Chimwe chechinyuto chatinacho uye chiri chimwe chechinhu chakataurwa nevaongorori vakanga vakauyawo kuivhen sarudzo dzakamboitwa kumashure uku ndo chinhu chatinogara tichitaura kuti maitikiro eregistration kuti achange achiitwa panzvimbo imwe chete mudunhu rose chinhu chichakaoma chaizvo tichitarisa even mamiriro eupfumi hwenyika kuti vanhu vari kuwana here chouviri saka tikange takatarisa isusu tinoratidza kuti vanhu vachange vachiuya panzvimbo imwe chete kubva mudistricti yose zvinova zvinhu zvakaoma chaizvo tichitarisa kuti munhu anenge achifanira kunge achitsvaka chokufambisa chouviri inova mari inofanira kunge ichiwanikwa kuti munhu azenge achienda kunorejista kuvhota nekuda kwaizvozvo zvinhu zvinoita kuti zviomere vavhoti kuti vazenge vachikwanisa kuenda ndingapai futi muenzaniso kuti even kumadhorobha chaiko kana tikatarisa guta reBulawayo vane registration center yavo imwe chete tichitarisa muHarare mune maregistration center angaiti matatu kana tichitarisa seprovinsi imwe chete iri kuMbare kuRemembrance neimwe chete iri muprovinsi panova ndoo paprovincial office pavo saka izvi zvinobva zvaita kuti munhu anobva kuHeathcliff ange achida mari yekuuya zvakangofanana nemuenzaniso wamatipawe kuUMP zvinobva zvaomera vanenge vachida kuti vanenge vachinorejista kuvhota saka ichi chidanho chakaoma chaizvo kuvanhu asi tinotarisira kuti ticharamba tichitaura navo kuti vange vachiona kuti zvii zvavangaite kuti vawedzere mukana yekuti vanhu vakwanise kuenda kunorejista kuvhota.
Mungajekesa here kune vamuri kukurudzira kuti vanga vachinonyoresa kuvhota zvakakoshera kunyoresa kuvhota?
Chakakoshera kunyoresa kuvhota takatarisa kana nguva yatiri inei ndechekuti kuchange kuine imwe programu ichange ichiuya yedelimitation ichazenge ichizoitwa necommission. Delimitation ichange iri kuganhurwa kwemiganhu yemaconstituencies kana yemawards yedu atinenge tichizovhotera saka kana muchinge musina kurejista kuvhota kureva kuti pachazenge pachiganhurwa vachange vachishandisa information isipo munenge musina kunge makaverengwa pavanhu ivavo saka chinhu chakakosha chaizvo kuti vanange vachirejista kuvhota zvinobatsira zvekare kuti pasazove nekumanikidzana kwenguva kwekuti mukana unenge uripo unenge wamushoma kana tatarisa 2023 elections nekuti vanhu vanozowandisa zvoita izvo kuti vazenge vachinonoka kubatsirwa tichitarisa zvekare kune mabielections ari kuuya kune vamwe vakakwanisa kusvika vakawana mikana yekusvika kuma 18 years vachange vachiwana mukana wekuvhota kekutanga saka ndosaka tinokurudzira vanhu kuti endai munorejista kuvhota mugosarudza vatungamiriri vamunoda nekuti mukana wekusarudza vamiriri venyu vanonogadzira mitemo vamiriri venyu kuparamendi vanogadzira mitemo vanenge vachizoenda nezvichemo zvenyu vamiriri venyu kumalocal authorities vatingati makanzuru anenge achizoona kuti mvura dziri kufambiswa sei nyiko dziri kufambiswa sei maservices anodiwa nevanhu munharaunda dzavanogara anenge achifambiswa sei saka ndo zvinenge zvakakoshera kuti vanhu vange vachienda kunorejista kuvhota.
Ndinotenda zvikuru mukoma Bobo Sibunu nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda chaizvo mukoma Junga.
Manga makateerera kune vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Chikwata cheZimbabwe cricket chiri kuchema mushure mekuzvamburwa nePakistan mumutambo watambirwa muHarare Sports Club nhasi Muscat. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chadamburwa neinning nemaranzi zana negumi nematanhatu pamusha izvo zvasiya vanotevera mutambo uyu vaine mibvunzo nekusimba kwemachevrons aya. Vatambi veZimbabwe vabuditswa vese munhandare vakanda maranzi zana nemakumi matatu nemana chete izvo zvasiya vari pasi pasi zvachose kubvira pakatanga mutambo uyu nezuro. Zimbabwe yakakanda maranzi zana nemakumi manomwe nematanhatu nezuro, asi Pakistan yadarika apa ndokukanda maranzi mazana mana nemakumi maviri nematanhatu. Mukuchevera nhasi Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi matatu nemana ayo abatanidzwa neane zuro 176 ndokutadza kusvika pane Pakistan. Chanyanyo shamisa ndeche kuti mutambi weZimbabwe akanda maranzi akawanda, tarisai Masakanda aita maranzi makumana nemaviri chete. Panguva imwe cheteyo Fawad Ali wePakistan abuda nemaranzi zana nemakumana kubva mumutambo mumwe cheteyo. Korowa kunoshoresa kudai kwauya mushure mekunge Zimbabwe yakatatarika apo yakanotamba neAfghanistan kuUnited Arab Emirates. Mutevero mutambo uyu vashingira imiti vati havachabvunzwa kumba kuti Zimbabwe yatamba sei asi kuti yadyiwangani.
Masupporters ecricket cricket toera zvikuru asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni takutongobvunzwa onzi dead nevana yadyiwangani Zimbabwe cricket nhasi.
Vamiti avo vanga vachiona mutambo uyu pachivhitikiti vati machevrons anoda kugadziriswa zvakasimba. Zimbabwe yakatarisana ne 2022 World Cup.
Fani basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe, kuwedzerwa vanoti gune takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Mutambi wePakistan Asad Ali ndiye atamba kudarika vatambi vese mumutambo uyu ndokutambidzwa mari inoita iyo mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare mumutambo wechipiri wematest uyo uri kutanga musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kutevira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaita yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mugoro kusvika tishanu pamasaita yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vanocherechedza zuva reInternational Workers Day vachichema-chema zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzavo muZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vapa maonero avo zvakakonzera kuti musangano wechimbi-chimbi weSADC Troika wekuzeya hondo iri muMozambique ukanzurwe nemusi wechina. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski nguva dzose nekuti chirwere cheCovid chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soko izika abisen.